ICC inomirira kuti International Criminal Court, idare redzimhosva rinotonga anonzi maInternational Crimes, mhosva dzinonzi imhosva nenyika dzepasi pose. And mhosva idzi dzinosanganisira inonzi genocide, kuurayiwa kwevanhu vakawanda vachitarisirwa maybe nekuurayiwa nekuti vanenge vari vanhu werudzi rwakasiyana nevari kuuraya. Poita inonzi crimes against humanity, zvichireva kuti inenge iri mhosva yaparwa ichikanganisa unhu hwese hwepasi pano neinonzi war crimes. War crimes zvinoreva kuti mhosva yaparwa panguva yehondo. And neinonzi crimes of aggression. Crime of aggression imhosva yekuti muri kuratidza kushandisa chisimba kuimwe nyika kana kurumwe rudzi kana kuvamwe vanhu. Saka ndo mhosva dzinotongwa neICC. Saka vakatambira gwaro fanika ravakatambira rakanzi rakabva kuZimbabwe, vakuchitarisa kuti zvakanyorwa mugwaro iri zvinopindirana here nemhosva dzavanotonga. Vakaona kuti zvakanyorwa mugwaro iri hazvipindirani nemhosva dzandabva kutaura idzi, vanogona kuti okay, takatambira tsamba yenyu asi hapana zvatichaita. Asi vakaona kuti pane international crime, pane genocide, pane crime against humanity, pane crime of aggression, vanogona kuchiti saka ipapo takuda kuchimboti ongororei nyaya iyi.
Tiri kuona kuti Zimbabwe haisi nhengo yeICC. Zvichafamba sei sezvo ICC iine simba rekuona nyaya dzenyika dzinenge dziri nhengo dzesangano iri?
Ndo chimwe chechinhu chichanesa panyaya yacho iyi, nekuti kana vakaona kuti pane mhosva dzakaparwa dzinenge dziri mhosva dzinofanira kutongwa neICC, then anotarisa kuti nyika yacho inyika yakazvipira here kuti itongwe mhosva dzayo kuICC. Zimbabwe haisi nyika yakadaro. Saka zvinenge zvakureva kuti vanenge vakuenda kunonzi kuUnited Nations Security Council, nekuti United Nations Security Council ine simba rekuti vakafunga kuti pari kuparwa mhosva dzinogona kusanganisa magariro evanhu pasi pano dzinofanira kunga dzichiongororwa neICC, vanogona kuchipira nyaya yacho ivo seUnited Nations Security Council kuti aiwa ICC ongororai nyaya iyi. And izvozvo zvinongoitika kana tiri kuti nyaya yacho one inopindira panyaya dzinofanira kutongwa neICC, two pachine zviri kuitika zvakashata zvinogona kunga dzichikanganisa magariro evanhu munyika iyoyo yaendeswa kuikokoko. But pari zvino haZimbabwe handifungi kuti inosvika pedyo, saka ICC inogona kungo nyaya yacho taiona asi hapana zvatiri.
Mataura emi kuti izvo ICC inogona kuti izvo haikwanisi kunge ichibata nyaya yeZimbabwe, mukataura zvakare izvo kuti izvo United Nations Security Council ine masimba ekuona kuti nyaya iyi yapinzwa mudare. Tichitarisa nyaya yakatarisana neZimbabwe pari zvino iri muoko meICC, tingaone here Security Council ichisimudzira nyaya iyi?
Handioni zvichiitikaba, nekuti Security Council pari zvino ine nyaya dzakawanda dziri kuitika kuti manyika dzinoti chisei, like kuSudan kuri kuurayiwa vanhu vakawanda nemasoja, kuSyria kuri kuitikawo mhosva dzakadaro. And pane nyaya dzitombori dzinotomboongororwa dzirimo muAfrica kare, dzandachitarisirana neBurundi nana DRC. Saka ndofunga kuti Zimbabwe pari zvino hapasati panyisa kuti uremu hwenyaya yacho hunosvika pakuti Security Council yeUnited Nations inoti nyaya iyi ngaiongororwe neICC. Zvakangonakazvo kuti ICC izive, but handifungi kuti tasvika pastage yekuti United Nations Security Council ichapa pfungwa dzekuti nyaya yacho iongororwe neICC.
Harisi dambudziko here tiri kudivi revanhu vanorwira kodzero dzevanhu kusangano reUnited Nations Security Council rekuti rinoda kutarisa udzamu neuwandu hwevanhu vari kutsorerwa kodzero wazvo? Vanhu vatatu kana vashanu havasi vanenge vaine here ruramiro yekuti nyaya dzavo dzinge dzichinzwikwa nedare?
Inogona kunga riri dambudziko, but ICC idare redzimhosva rinongopindira kana kuri kuti nyaya iri kupomerwa hurumende haigoni kutongeka imo muZimbabwe macho. Saka ICC haisiri court inongoti ezveche yangoitika inobva yanzi yakuenda kuICC. Paipopo patori nedambudziko rekuti vanhu muZimbabwe isusi specially vanhu vekodzero hatifadzwi nekuti hurumende yedu yakatumira masoja kuuraya vanhu vanga vasina zvombo zvehondo, vasina zvinhu zvavakatakura zvekuti vanofanira kuurayiwa. Tinoti shungurudza sereke, asi haisi nyaya unfortunately inoenda kuICC. Inyaya inofanira kutongwa nematare ezimhosva emuZimbabwe. Ende zvazvo zvinenge zvakuda kuti mapurisa edu vange vane unyanzvi hwekuti vainvestigate makesi zvakadai. Saka itori problem yekuti Zimbabwe ndiyo inofanira kunga ichine kuratidza rudo nevanhu, yoona kuti masoja akauraya vanhu aya vasungwe vatongwe muZimbabwe.
Zvii zvingaitwe semurwiri wekodzero dzevanhu vatsunga kuona kuti nyaya dzatiri kutaura idzi dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kuurayiwa, kupondwa nekusatongeka kwenyaya muZimbabwe kuti zvinhu zvifambire mberi?
I think panotoda utungamiri wevanhu wematongerwo enyika, ivo vamunangagwa ndivo vane sungiro pamutemo yekuti vasiye inonzi criminal justice system yedu kuti inge ichigona kubata masoja aya akapara mhosva dzekuuraya vanhu vanga vasina ichavatadza inishoni zvokuti vanga vasina futi vasina zvombo zvekuti vaifanira kuurayiwa. Kana vanga vachinzi vatadza vane zvavatadza vaifanira kungosungwa votongwa mumatare edzimhosva dzano kuti vapiwe masoja anobva avapfuura waauraya passport. Paiyoyo imhosva yakaparwa negavhenmendi. Saka gavhenmendi inofanira kuti itore matanho ekuti mhuri dzakarasikirwa nevanhu ava dzinge dzichipiwa inonzi compensation nemareparations. But at the same time masoja acho especially masoja akapfuura akabaya futi anofanira kusungwa kuzivikana kuti akashanda ega here kana kuti anga apiwa instruction. Kana anga apiwa instruction munhu akapa instruction iyo ndiye anofanira kubatwawo nemhosva otongwa. Ndikoti nyika inge chii, nyika ine mutemo. But pari zvino unfortunately ICC haipindiri, but iye president wedu nevanotonga muZimbabwe vari kuratidza kuti havasi kunyatsa kuratidza chido chekuti justice inge ichiitwa pavanhu vakaurayiwa muna August nemuna January.